vashaura nestudio 7 pamzinda weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC sachigaro wecommission iyi amai Priscilla Chigumba vati hapana bato richabvumidzwa kuisa vanhu vaviri kana kudarika kuti vakwikwidzwe pachinzvimbo chimwe chete izvi zvinouya apo MDCT inotungamirirwa namaNelson Chamisa iri kurwisana nechimwe chikwata chiri kutungamirirwa namuzvare Thokozani Kupe panyaya yekushandisa zita rekuti MDCT.
Mutemo unopa kodzero iyoyo kana kuti mandate iyoyo kune electoral court nekuti mabato ese iwayo ari kukwikwidza kushandisa zita rimwe chete nechinhu chimwe chete vachaona kuti pavachaenda kunomination court uko pavanonoudzwa selection criteria mumwe chete wavo ndiye chete akakwanisa kupinda achishandisa zita rebato iroro anenge arambirwa kana kuti anenge arambidzwa zvinenge zvakureva kuti vakutenda kumatarezi mhosva kumusoro kuti vambonokweshana variko ikoko kuti zvione kunzi ane kodzero yekushandisa zitek ndiani kumatarezi mhosva hazviitwe kuno kuZimbabwe Electoral Commission isu zvatinoita tinongoti tazvinzwa kuti kwaane bato rekutanga tazvinzwa kuti kune vamwe vari kuduruka kwaane rechipiri kunogona kusuduruka vamwe kuita vechitatu kana vechina isu seZimbabwe Electoral Commission redu basa ndiri kupota tichingovaudza kana tine zvatinenge tichiita maactivity dzemapolitical parties tinovaingenga tinogara pasina kuti tichitaona tinovakoka vese tomirira kuti kurwisana kwavari kuita kana kukweshana kwavari kuita kunonotariswa kumataredzi mhosva ndokunoya aya anonzi makoti odha anotaura kuti dare ratarisa raongororwa raona kuti nhingi ndiani kodzero yekudai vachiti
mutevedzeri wasachigaro muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati sebato vatotora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare kuitira kuti vacherechedzwe nezita rekuti MDCT.
Madanho atakatora madanho kudare okumika shuwa kuti tichari kuti MDCT nelogo yacho zvabviswa mumwe munhu because zvinhu izvi zviri patended saka as we speak now without prejudice nyaya iyoyo itori kucourt saka the court is going to give its ruling very soon but isusu tine confidence yekuti you are the legitimate MDCT because takateera constitution yemupati yedu kuita zvatakaita we are operating from Harvest House we mandated to operate from Harvest House by the National Council inova platform yaifana kunge anyone else anganga achikonana nazvo akauya kuzoita advance case yake kunational council of which Madam Kupe havana kuuya kunational council. So we are the legitimate MDCT and we believe strongly that the case in court shall be the end of us.
Asi mutauriri weMDCT iri kutungamirirwa namuzvare Kupe vaObet Gutu vati vacharwa semvumba kuti varambe vachishandisa zita iri.
Hapana chinotinetsa zvose takagadzira tiri kugadzirisa magweta tatovumba chikwata chemandorokwati magweta epamusorosoro vachange vachitimiririra kumatare edzimhosva kana tasvika nguva iyoyo yokuti tiende kumatare edzimhosva ndinoda kuti vateereri vazive kuti magweta awa chikwata chemagweta emandiriri emandorokwati vachitungamirirwa namuzvina fundo Professor Lovemore Maduku ndo vari kutungamirira our team of lawyers vanenge vachizogadzira nyaya dzose dzinoriwa kumatare dzingava nyaya dzokuti taendeswa kumatare kana kuti isu taendesa vamwewo kumatare nyaya dzokunangana nezita tanzwa vamwe vachiti tichaenda kumatare kana tatova kumatare panyaya yekuti tisashandisa zita rekuti MDCT zvino tinoti mutemo wedu weto tinomuziva takamudzeya saka takazvigadzirira tiripo takazvigadzirira zvekuti dhu.
Kusawirirana pakati pavachamisa namuzvare Kupe kwakatanga pakafa vaimbo vamutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi mushure mekurwara nechirwere chegomarara vachamisa ndo vakasarudzwa nekomiti yepamusorosoro mubato iri pakati pemakongiresi yeNational Council kuti vave mutungamiriri webato zvichitevera kushaya kwavatsvangirai asi muzvare Kupe vanoti ndo vakafanobata matomho emutungamiriri webato vakamirira kuti paitwe kongiresi yekutsvaga mutungamiriri mutsva sezvo vatsvangirai vakaenda kwamupiganebwe vachitindizvo zvinotaura bumbiro ravo remitemo muzvare kupe nevamwe vavo vari kuita kongresi yavo musi wa21 kubvumbi vachiti vari kutevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo asi vachamisa nevamwe vavo vakaramba kuenda kukongresi vachiti hapana nguva yekuita izvi sezvo nyika yatarisana nesarudzo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.